wandire akafadza nyika yese nechishanu manheru mushure mekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council zvine mutsindo Aturova Zulina munozwe kuMexico pamberi pechaunga chaisanganisira nyanzvi dzetsiva Charles Manyuchi na zvenyika Arifonso. Vaongorori vatatu vemutambo uyu vakapa chiwandire kukunda 96-92, 98-89, 100-86 izvo zviri kuratidza kuti chiwandire aive pamberi zvakanyanya mumutambo wemaraunds gumi uyu. Chiwandire anoti chaunga chaive munhandare iyi chakamupa manyawi kuti ashingirire apo zvinhu zvaive zvave kuoma. Vafadzwa nematambiro achiwandire mutevedzeri wegurukota rezvemitambo tsika nemagariro vatino machakaire pamwe namuzvina bhizinisi vawikno chivayo vakavimbisa kupa chiwandire mari inoita iyo zviuru gumi zvemadhora ekuamerica pamunhu zvichireva kuti achawana zviuru makumi maviri zvemadhora ekuamerica. Vamachakaire vakafara zvakanyanyisa nezvakaitwa nemutambi uyu. Murongi wemitambo yetsiva vatalin mau mau vanoti zvaitwa nachiwandire zvaunza mufaro wakanyanyisa mumutambo wetsiva.
Hakuna rufa runonga rwatakawana rwo nezuro and tine tarisiro yekuti mwedzi mishoma iri kuteera anenge achirwa for world title chaiyo akazara.
Chiwandire ari kuwana imwe mari inoita iyo zviuru makumi maviri zvemadhora yakavimbiswa nehurumende kuti itatambidzwa anokunda mumutambo uyu. Kune imwe kambani yakazvimirira yakapa zvekare musikana uyu choro chemadhora ekuamerica. Kokunda uku kwapa zvekare chiwandire mukana wekurwira bhande reWBC regoridhe iro riri mumaoko ayamelisa mekado wekumexico zvekare. Mutambi uyu anoti aigadzirira mutambo wamunoz akatarisa kumberi kuna mekado. Bhande regoridhe ndiro bhande repamusorosoro muurongwa weWBC pasi rese iro vakawanda vanongoita zvekurota. Zvichakadaro kuchange kune machikichori mumutambo wenhabvu mumandava stadium mangwana svondo apo nhandare iyi ichatambirwa ngoma yemitambo miviri yemasemifinari echibuku super cup. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vapiwa mukana wekuona mitambo miviri yemhando yepamusorosoro nemari yavanobvisa pagedhe kuona mutambo mumwe chete. Munguva dzekudya kwemasikati Blessed Rhinos neBlower Chiefs dziri kusangana kurwira kutanga kuwana tikiti refinary yegore rino. Mutambo uyu uchateverwa nemumwe pakati peFC Platinum neTerenza House. Zvikwata zvichakunda mumitambo miviri iyi zvichasangana mufinary iyo ichaitirwa kuBaba Field Stadium musi wa19 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariatsi.